musangano wema Republicans tingati wakanyanso kuronga une dingindira rekuda kuti varwisire utongi wa Trump kuti vadzokere zvakare vasarudzwe varambe vari mutungamiriri wenyika. Mukaona zuva rekutanga vakada kuratidza kuti vaTrump vane zvavari kuita kurwisana nechirwere cheCovid-19 vachiedza kudzimura moto wakasikwa nemadhemokrats apo vaiva shoropodza chaizvo mukutadza kutungamirira nekutadza kupa nyika gwara yatingati national strategy. Zuva repiri ratiri kuona iri zviri kurakidza kuti vanga vari kuda kutaura kuvatsigiri vavo chaivo chaivo yatingati iya base vaTrump vachivatsigisa kuti rambai makamira neni.
Takaonawo mhuri yavaTrump vachitaurawo pamusangano uyu. Zvii zvamungataura pamusoro pemhuri yavaTrump ichipindawo munhaurwa iyi?
Hatisati tambozviona zvakanyanya kuti pasarudzo mutungamiriri wenyika kana kuti mutongi weadministration anounza mhuri yake ichiuya yakawanda ichizomira naye vachitotaurawo kunge ndivo varidzi vemusangano. Izvi zvinoshamisa muno muAmerica nekuti zvaakuita sekuti vaTrump vaakutonga nechemhuri. Nerimwe divi chimwe chakatinakei nokuti vanhu vanoongorora zvematongerwo enyika vanobva vaona kuti aiwa America yakatofumukawo kudai. America ine tsika yekuti pasi rese inenge ichienda ichinotaurira dzimwe nyika kuti munofanira kuita utongi hwejekerere hunofanira kuitwa pachena. Hapafani kinge paine izvozvo kuti munotonga nemhuri dzenyu muchiita iya inonzi nepotism. Asi ivo vaTrump sekuziva kwatinoita imo muwhite house chaimo muimba yekutonga yavanogara vakaunza mukwasha wavo vakaunza mwana wavo vanotonga nemhuri yavo. Zvinhu zvisati zvamboitika muno muAmerica izvozvizvo.
Pavanhu vese vakataura nezuro manheru ndiani vaguni vamungati aiwa akataura mashoko makaona kuti aya ane udzamu?
Mudzimai vaTrump pavanhu vese vachivataura kubato remaRepublicans, mudzimai vaTrump vaMelania Trump ndiwo chete munhu akataura zvinhu zvakatsiga, zvinhu zvine udzamu, zvinopachiremera kunyange zvavo vakataura vari kuwhite house. Zvinova zvezvakare zvinhu zvati zvamboitika kuti vanenge vachitsvaga rutsigiro vanotaura vari paimba yebasa yemutungamiriri wenyika. Nekuti imba iyi ine chiremera, ine mucherechedzo wekuti haina unonzi uyu ndiye muridzi wayo. Bati zvavakataura zvinhu zvakadzikama uye vakataura vakadzikama vakateramira vachitaura havana kutuka madhemokrats, havana kutuka vaJoe Biden. Vaingotaura vachitsigiraiwo vaTrump nekuti vaTrump munhu anochengetedza zvaanenge avimbisa.
Takaonawo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vachitaurawo pamusangano uyu vari kuJerusalem kuIsrael. Munoti
kupinda kwaMike Pompeo kune paviri. Kekutanga vanenge vaida kuratidza kuti America yakamira nenyika yeIsraeri zvakasimba. Kana taakutarisawo matongerwo enyika nemutemo wemuno muAmerica, zvinhu zvinoshorerekwa zvikuru zvakaitwa navaMike Pompeo nokuti zvakafananawo zvinotaurwa neAmerica kune dzimwe nyika vachiita vanhu vari muchiuto kana kuti vanoshandira hurumende yatingati macivil servants havabvumidzwe kuti vange vachitaura zvematongerwo enyika nokuti izvozvo zvinoita kuti mainstitutions avakamiririra kana kuti mapoka ehurumende avakamiririra azorerekera kuno zvematongerwo enyika. Zvinova zvisina kunaka, zvinoita weaken mainstitutions ehurumende.